Subway. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, December the 23rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we are discussing about Christmas. We are going to be looking at the Christmas holidays, which are coming up, and also the day Christmas itself, which is this Sunday. Christians worldwide will be celebrating the birth of Jesus Christ. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa isu nyaya yezuva rekhisimusi irori zuva rinorangarirwa gore rega rega musi wa zvita 25 unove musi wakazvarwa mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vatendi vanoshandisa zuva iri sezuva rekurangarira birthday ya Jesu Kristu, vanhu vazhinji vachipembererawo nekushanyira hama neshamwari. This year, however, some small businesses and vendors in most cities in the country say, despite the Christmas holiday, which is around the corner, business is low. Disposable income for most families seems to be low, as some of them say they are putting money aside, the little money they have, in preparation for next year's school fees. Meanwhile, the Zimbabwe Republic Police is urging the public to exercise extreme caution and avoid overspeeding during the festive season to avoid accidents. Our reporter Rutendo Mawere spoke to ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati on the issue.
Nikuchigereza upenyu vachikaire zvinoita kuti tidzikise nyaya dzetsaona mumugwagwa. Asi tikatarisa kubva musi weSaturday musi wa17 December 2022 kusvika nhasi tarasikirwa nevanhu vanopfuura ivo 20. Tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovhateka pasina faniri kuovhateka, munhu anenge achida kumhanya pasina faniri kumhanya, uyezve vamwe vari kuita yatoti pachirungu encroaching onto the lane of oncoming traffic, zvokonzera kuti paite tsaona dzamaona sezvatoona zvakaitika pa 92 km pegi Bulawayo Bed Bridge Road musi wemugovera, nezuro ku 111 km pegi Harare Bulawayo Road Chegutu, ne 370 km pegi Harare Bulawayo Road Mbembezi. Saka tiri kuti isusu vatyairi ngatichengetedzei upenyu, ngationgorore mafambiro atinoita, titeererewo zviri kutaurwa neTraffic Council of Zimbabwe, titeererewo zvataurwa nemapurisa, nokuti vane zvikwata zviri kufamba zvichiona kuti mugwagwa makachengetedzeka. Vanenge vachidzidzisa nevachange vachiona kuti zvese zviri kudzidziswa ndo zvakagarira pasi zvitaura.
Iyo nyaya yekuti mapurisa anoregera motikari dziri overloaded kana kuti dzisina kumira zvakanaka dzichipfuura mumugwagwa, matanho akamuri kutora semapurisa kugadzira dambudziko iri?
Kana motikari ikapfuura nepamapurisa ikazoita tsaona, tinoongorora nguva yapfuura. Yapfuura nguvai? Panga paine mapurisa here kana kuti kwete?
Some of the fatality figures may have changed as the report was done earlier on in the week. Rutendo also spoke to the head of the Traffic Safety Council, Munesu Munodawafa, who had this to say.
Isu se Traffic Safety Council of Zimbabwe takabatana ne Zimbabwe Republic Police ne VID. Parizvino tavane zvikwata zvatingati ma teams 25 makumaviri neshanu vatova muminda, vatova mumugwagwa vari kuita basa, vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka, asi vachienforce zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo, nokuti mutemo wenyika uripo. Chatinoda kunyanya kukumbirisa panguva iri pano ndechokuti vanhu vasafamba vakanwa zvinodhaka. Ndinofunga kuti vanhu vanogona vese ngavafambe masikati, tisamirira kufamba dzedu dzedu usiku, nokuti hatizonyatsoona. Ndinokurudzira varimi vane mapurasi kana misha iri pedyo nemigwagwa mikuru kunyanya kuti vatenherewo zvipfuwo zvavo, mombe, hwai, mbudzi, ndozvimwe zviri kukonzeresa njodzi zvakanyanyisa. ndokumbira varidzi vamabhasi kuti vasashandisa madriver avo zvakapfuuridza mwero, nokuti somunhu anosvika pakuneta kana apuwa tageti inorema oneta ozopedzisira akonzeresa tsaona. Kana nzendo dzakareba ngavaite madriver vari maviri, mumwe achiita basa mumwe akazorora zvichifamba zvichidaro.
Studio 7 reporter Ezra Sibanda spoke to ZANU-PF lawmaker Shalani Mguni on the importance of celebrating good deeds and Christmas.
Ngithi namhlanje ngisekhaya esigabeni sase-Ward 9 eMambale endaweni ekuthiwa yintale, sisemzini kaJinger Dutchman Moyo onguye esimeme lapha emzini wakhe owenze i-development kumphakathi wakubo, wabadonsela amanzi ukuze babe ne-irrigation, waphinde wabadonsela ama-lines ebathengela ama-solar panels, wabaenzela amakhaya imizi eyi-14 okuyi-development enhle kumpiphiko enhle esifisa esigabeni sakithi esikufundiswa njaloko okuyindlela ihlelo lukaprezidenti oluthi ilizwe lakhiwa ngabanikazwana. Indawo yakithi eyalapha ishishwa ngamanzi kakhulu, isigaba sase-irigin yethu sishwa ngamanzi ikakhulu indawo zazenezi zasemambale. Manje ma abantu beze bethola amanzi into enhle kakhulu. Siyafisa ukuthi abantwana bethu abafowet abase-overseas abasezindaweni njengabo South Africa, UK nakuthi nakuphi besebenze bekhumbule ekhaya benze intuthuko enje esigabeni ukuze sakhe izimbabwe yethu besizikhuluma ngupresident ukuthi sizakhele thina zokuthiwa nika inobaka nebenebayo. Yikho okunye okwezinto okujabulisayo, umphakathi ijabulile, bajabulele amanzi njalo bajabulele nentuthuko abayibona kuwe. Siyambona kwakhe ilungizi wakho omuhle okuyi-inspiration njalo okuyikuqhuzela abantu ukubona into enje bazizwa beqhuzelekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe eBlamtree kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine-spirit esifanayo.
Citizens Coalition for Change Tawanda Jokora had this to say on Christmas.
Saka regai nditangere kuti Merry Christmas to all the citizens in America, in Canada. Merry Christmas to all the citizens in the diaspora. Thank you for all the work that you are doing, trying to bring change to Zimbabwe. We appreciate you. Let me also take this opportunity to say Merry Christmas to VOA, Shamarari Vese. You know, last week I had an opportunity for the first time to be at the VOA studios. Massive. Infrastructure that they have there. So there VOA. Thank you, VOA, for all the work that you are doing in Zimbabwe, informing the people of Zimbabwe. While I was there, I managed to meet a number of announcers physically. Mukanya Jonga Kandemire, Merry Christmas to you. Merry Christmas to Mavelas Mushanganya, Huye, Mkomana, which peak, I read my programs, which peak, Wandaka Onana Naya Zakari, Tatenda, Mkoma Gibbs, Tunga, Remzukuru wangu Evans, not Merry Christmas. Na awo wose vanisina kusangana navo vanoshandira VOA, tinokutenda ine basa ramuri kurova. Zvizvarwa zveZimbabwe zviriko kuZimbabwe, ikoko vashama vateereri vese veVOA, tinoti Merry Christmas. Muve neChristmas yakanaka, asi tiziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe. Inenge iri Christmas, vanhu vasina magets patebhuru, pasina chikapu. Asi tinoti endai payelo ipapo gore rinouya munoisa X pana president chamisa zvinhu zvinoswera zvachinja. Christmas ino yatiri kutamba ndoyekupedzisira tinotamba tisina magets, tisina chikafu chakakwana. Next year tikangopinza mukomana tikangoisa payelo ipapo pamabhanana apo tobva taziva kuti Christmas yegore rinouya anenge ari machikichori. Merry Christmas Zimbabwe, Merry Christmas VOA and all the followers, we appreciate you.
A Zimbabwean based in the United States, Innocent Ndenda, had this to say about Christmas.
I'm the executive director of Global Exchange Program International. I would like to wish you a Merry Christmas, and I would like to say may the joy of the unity radiance into every aspect of your life, bring your fulfillment in all endeavors, especially in the coming year, 2023. I wish you all the best. I'm already enjoying at the beach. Thank you.
There's one of our followers, Innocent Denda, telling us that he's already at the beach enjoying. But before we take our guests and also our followers and callers, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. It seems some have already kicked off the Christmas joyous mood. That day was a celebration in Matabeleland last week of Zimbabwe that had, I think, when we saw the lawmaker speaking there, built a really magnificent place in his rural home. And we're seeing there people celebrating. So, hey, some of you will be doing as such, but we also had some saying it's going to be a bleak Christmas. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook page. VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now, we, for perspective on the show, we are joined by our guests who are on the phone. We have both of our guests. I'm so lucky today. We have Auntie Joy, who is in Zimbabwe, of Auntie Joy Zimbabwe page. And we also have Pastor Rebecca Makai to take us into the religious aspect of Christmas. Welcome to the program, ladies. I'll start off by speaking to Auntie Joy variku Zimbabwe. Auntie Joy, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda zvakanyanya muri seizvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Imi muri kumusha pari zvino, vanhu vari kutambira sei kuti Kisimusi yava kusvika pari zvino?
Chandiri kuona town yanhu kufambika. Vanhu vari kumhanya-mhanya kuti zviite, vana vachitengerwa zvihembe zvichingodaro. Kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka, havo kune vaviri vatatu, asi vanhu vari kushingirira kuti zuva iringe rakanaka kwavari.
Makambotaura imi muchiti munhu shanda nezvauinazvo, zvakamira sei pari zvino? Tombotipa zuva iri reKrisimusi, mungapa kurudziro yekuti chii kumuri?
Ini handimbochinzi matauriro. Munhu ngaangoshanda nezvinhu zvaainazvo. Kana usina mari yekutenga zvinhu, zvinotowanisa izvozvo. Krisimasi izuva rimwe chete. Ende chandinokurudzira mudzimai kana baba kana ani ari kufarira Krisimasi ari kutenga zvinhu zvake, kana ukapuwa mari kana tukawana mari, shanda nemari yako inokwambirana nezvinhu zvauri kuda iyezvi. Nekuti ndokusaka kwakauya hembe dzakachipa nedzinodhura. Ukasvika kune dzinodhura usina mari, buda uende kune dzakachipa dzinoendera nehomwe yako. Zvingave zvikafu chaizvo, unomhanya nezvaunokwanisa. Usazvipe puresha. Krisimasi izuva rimwe chete, gore rinouya riri kuuya. Usapinde muzvikwereti uchida kuzvifadza zuva rimwe chete, nekuti chikwereti chekrisimasi chinorwadza kubhadhara bhozi vazhinji munozochibhadhara January. Saka munhu wese ngaadzidze kushanda nezvaainazvo. Iyewo baba vakangwara kana kuti mai vakangwara vanoshanda nguva ichiripo, Krisimasi isati yasvika. Kawana kabhera kako womhanya unotenga hembe yemwana wako, kawana kafaibhirazi kako wopa mudzimai woende unotenga chaari fanira kutenga cheKrisimasi. Nekuti mukazoda kuzvitenga nguva yacho yasvika, kana usina mari zvinokudhurira. Madzimai akangwara, tengai zvinhu nguva ichipo, nekuti nguva ine zvinhu hazvichatengeki, nekuti vakutomhanyidzana neKrisimasi kuti aizoda kuti abata mari yakawanda Kisimusi ino. Saka ini ndinongotarisira kuti munhu wese ari muno muZimbabwe ari kuda kukara muKrisimasi, chanda nezvauinazvo.
Mm-hmm. Thank you very much. Let me cross over to Pastor Rebecca Makai. Pastor Makai, what's the significance of Christmas as people head for this holiday, which this year actually falls on a Sunday?
Thank you, Marvelous. I would like to say Merry, Merry Christmas to you and to all the listeners.
Thank you.
I'm wishing them a Merry, Merry Christmas. This is a season and a time where we thank God for giving us grace. The man fell in Genesis chapter 3, verse 15. God makes a promise. He says, I will make you and the woman hate each other. Your offspring and yours will always be enemies. Your offspring will crush your head and you'll bite your offsprings. And we see now Christmas. This is Matthew chapter 1. All this time from Genesis to Malachi, God has been trying to redeem men from the fall. But now in Matthew, we are seeing God's mercy, grace. He goes to the same woman who betrayed him, and the same woman brings back life to us. So we are celebrating Christmas, the coming of God to man, back to man, to redeem us. So Christmas is a time of celebration, Sisi Marvelous.
Asi katinoona vazhinji vari kuti zvinhu zvakanyanyooma nyanya takatarisa nekumusha kuZimbabwe saka Kisimusi ichatirwadzei nekuti munhu anenge achida hake kuti awanikwe achifara but nyaya iyi yekuti zvinhu zvakaoma munoti ipopa.
Ndoda kudzokera zvakare kuti Christmas haisi nguva yekuparadza mari. Christmas inguva yekufara, inguva yekutenda Mwari, inguva yekudzoka kuna Mwari, inguva yekuvaka, inguva yekupa rudo kune vasina rudo, inguva yekuunza kuporesa pasina kuporesa, inguva yekuunza rugare runyararo rwakauyiwa narwo naMwari. Kunyange dai usina chekudya, iwe unacho, ndo nguva yacho manje yekugoverana nevamwe tichiratidza kuti tiri vanhu vamwe chete, tiri vana vaMwari. Saka kunyange dai zvinhu zvakaoma, ndoo mukana watawana wokuti pawo kamudikani. Kana iwone $10 chitsemura nepakati wopo hama yako 5. Kana dai ukange usina hako mari yekumupa, idyawo kanaye sadza. Ndoo zuva ratinorakidzana rudo, Marvelous. Saka nekuoma kwakaita zvinhu, uyei tidanane, uyei tirakidze rudo rwaMwari. Mwari rudo, ndo Christmas.
Aiwa batai makadaro, tombodzoka kwamuri anti Joyi kuZimbabwe uko. Imi paKisimusi tunoona munguva yapfuura vanhu vaitora mukana uyo kuti vanhu vaende kumamisha, uyezve kana paine mombe dzouraiwa kana paine mbudzi dzouraiwa. Pari zvino zvakamira sei munyika?
Hangu ndiri kuona kuti vamwe vari kuenda ndiri kwese. Kune vatatepeteregedzewo makuseni anaya tationa kumbare riri shura vanhu vachiinda kumusha, asi vamwe vachitiwo zvakaoma, bhiki yangu ndangoita zvekutimira nekuti mari dzachona hadzisi kundikwanira. Saka vanhu kumusha vari kuenda, vamwe havasi kuenda, saka zviri paviri izvozvo.
Taona zvakare vamwe vari kubva kunzvimbo dzakadai sevana South Africa nemumwewo matingati mudhayaspora iri pedo kunana Botswana, kunana Malawi. Vamwe vari kuchema chema vachiti nyaya yezvekufambisa zviri kuti zvatikwirei, uyezve zviri nani kuti utumire mari pane kuti iwe uende. Pane mutsauko here kuti munhu aende kunoona hama yake kana kuti angotumirawo zvaanazvo?
Nekuda kwekuti mabhazi riva zvinoenderana, nditambotaura zvazvo kuti zvinhu zvizhinji zvakwira nekuda kwechristmas holiday yenyu. Saka vamwe vachona vaifanira kunge vakatotumira kudhara kana kuti vangadai vakadini vakatounganidza mari dzekuti vaedza nekuda kwezvinokonzeresa kuti vanhu vasabate mari zvakarirana. Kukurudzira kwandinoita ndekekuti usaite zvinhu zvinokusara uri zvikwereti uye uine puresha, ugoita BP nekuda kwezuva 1. Munogona kuonana musi wa kana January, munogona kuya mabhazi anenge adzika, zvimwe zvinhu zvinenge zvadzika dzika handiti. Saka ndinoona sekuti inini kana uine mari shoma isiri kukwana, bheta kutumira vari kumusha vofara vachidya, then pamunozowana mukana wekuuyawo mazuva hafanani, munouya muchiona hama kana shamwari kana vabereki.
Aiwa, ramba kubvai mabasa makadaro tiri kumboyedza kuti tione kuti tingawana here vateereri vedu nekuti vateereri vazhinji vanga vari kuti aiwa tetemavi nhatsi tuda kupindawo pachirongwa tuda kutaurawo tipowo macrismas message edu saka aiwa chichemo chenyu tachinzwa tiri kukufonerai saka mukangoona nhare dzenyu dzafonerwa ibvai madaira coming back to you Pastor Rebecca Makai. Some people say that this Christmas has now been commercialized, you know, like industry uses it to perhaps just push goods. It has lost its real significance. What's your take?
Yes, it's very, very true. It's marvelous. We see that Christmas is now being called Happy Holidays. It looks like people have forgotten what Christmas is all about. This is why we are saying Christmas is the celebration of the coming of Christ on this earth. So we are just celebrating the grace of God, the coming of the Son of God, Jesus Christ, on this earth. This is the reason for Christmas. Christmas is not all about buying new clothes. It's not all about buying new cars, changing furniture in the house. No, it's all about remembering the love of God to humanity.
Ndombofunza hangu nerimi rwamai kuti Pastor Rebecca Makai tinoona kuti zororo rekisimusi vazhinji vakutoriona kunge izororo rekuti vanhu vatenge zvitsva mbatya dzitsva mota dzitsva kune avo vane mari yacho uyezvewo vamwe vanoita zvekutengesa nezvekutenga tiri kuona vakutoishandisa senguva yekuti vatengesere vanhu zvinhu nemari yakati kwirei uye vamwe vari kuchema chema kuti dzimwe dzenguva vanhu vakanganwa kuti zororo iri nderei unotonzwa munhu achibvunza kuti saka purezendi yangu iri kupi iro risiri bhavhadhei rake munoona sei apa
ndinoramba ndichingodzokorora chimwe chete ichocho kuti chinangwa chekrismas kurangarira rudo rwamwari kuvanhu ndinoda kuti ndinyatsotaura kumadzimai vana baba musatore school fees dzevana muchinotenga zvipo musatore rendi muchinotenga zvipo muchinodya kuholiday iye Christmas. Handicho chinangwa chechristmas. Chinangwa chechristmas kupembera rudo rwakarakidzwa namwari kuuya kwake iye mwari panyika pano kuzodzikinura iwe neni takanga tisina kodzero yekudzikinurwa mushure mekunge munhu atadza saka mwari unongotiratidza rudo kuti honai vana vangu ndavhura mukana madzoka kumba uyei tingopembera kutenda rudo rwamwari musapinde muzvikwereti musaurayirane zvisirizvo madzimai tisaise varume puresha kuti nditengerei chi nekuti nechichi aiwa kwete handiro zuva racho saka tinoramba tiyeuchidzana kuti Christmas izuva rekupemberera rudo rwamwari kuvanhu.
Aiwa batai makadaro regai timbotora live caller vedu tinonzwa kuti namukoma Kennedy vari kuZimbabwe makadii mukoma Kennedy uko
ndinofara mukoma tisika marvelous muri chezveni kuAmerica
aiwa kunotiri wadi tamirira zoro irekisimusi taurai tinzwe imii muri kuridya muri kupi zororo iri
inini ndiri muhwa zvangu muno muHarare nhau iripo ndevekuti maonero andirinoriita zuva iri ndinotoeziishwa
sei muri kudaro
Sei ndichiti ndinotora as usual because apa handina chimwe chinofanira kuti chichinje paupenyu hwangu
asi kana muri mukristu hamuriono here zuva iri rakakukosherai
pakunyaya yekunamata mwari sunday this sunday tikutoenda kuchechi nekuti yavo yariri zuva ratotoutenda mwari neupenyu hwaanotipa kurarama patine chingoita saizvozvi saka ini ndinongotora kuti I take this day as usual sezi kutaura kwandaita ndichingonamata mwari ndichitenda mwari neupenyu hwandinawo kwete ndinoda kutenga zvinowana ndinoda kuti ndave panhau yekuti ndiri kupinda pachrismas aiwa handiite izvozvi
aiwa chitorai mukana wokumoresa hama neshamwari dzenyu muchivapawo kuti wishing them a merry christmas nhasi zuva rachitaurai tinzwa
ya ini ndinoda kukwazisa ndine hama dzangu one south africa one anot the sim chato ari cape town nemudzimai wake nevana vake 4 ari ikoko nehama nevana vangu vari kuudzumba panhakiro precious mufaro wacho ruva racho tinotenda naropafacho nadzimai vangu variko kuudzumba ikoko ndiri kuno zvangu kutaun kumhorisawo hama dzangu dzei dzandosangana nadzo kuti kelight king ino mutown saka ndotenda kuma ndipinzwa pachirongwa chakanaka kudai muve negoredha nechristmas yakanaka tete ndevakutinhu voa
Aiwa, tinotenda, tanga tiri kunzwa kubva kuna mukoma Kennedy, Zitsato, pana mukoma Patrick, matikokera, vanga vada kupinda muchiroga, zvatadzika ngoni, hamuna kwadi wasu, aiwa, tiri kuzviona manyora, Jeffrey Luwayo, tinoti Merry Christmas, Albert Chanyurai, Look Out Gandanga, Bless More Munyaka, Kumbulani Piri Nkomo, kuda kwashe, Navira, Mafara, Nese, tinoti Merry Christmas kwa muri. Mukoma Kennedy, motipa izgure nyero kupedzira tibvataendesa.
Ava inindiro kutenda mwari kuti vanyari vatisipe pa 2023. Shukurambira kupedzira.
Aiwa, thank you so much, bye-bye. Twenda kwa muri Auntie Joy, tanzwa Pastor Makai vachikurudzira kuti vanhu kwete kutora mari ye school fees uyezve madzimai vasape pressure kune madzibaba kuti vatengerwe tunonaka kana tinoti ma presents moti yapo.
Kana kuti vakatotanga mikirani zvavo vakubudisa mari pamwe yamakasedza nakunofara nevamwe zvindogo hatikoshesewo mhuri dzedu nai vana baba kana tisina mari tinozviziva kuti munenge musina but pamwe pacho chiringa zvaimba zvaivo asi musapinde muzvikwereko musapinde muzvikwereko nekuda kwekrisimasi asi pabamawo mhanya mhanyawo zivai nai nekuti kana vanti tinozovaona vaabita zvakasiyana-siyana kundogo vachi Sara nevasikana kunzoko kuti mhuri yasara ichisapa saka zviri paviri zvinoda kuongororwa izvozvo uye zvikwereti ndaramba ndichazvikorodza kutora mari dzemarenti ndichitora mari dzemaschool fees vana zvikoro zvaakuvhura naasanga kutsvaga mazina akumbadzirisa zvinhu mapropati achitorwa tamakatenga nekuti ndoda kunobhadhara nyuma ndoda kubhadhara chimbadzo nekuti maamuchida kusiya zuva rimwe kwete krismasi yakanaka ende inodiwa nemunhu wese but kana usina zvikwanisiro pamwe pacho kudzikama kunokosha zvinoita kuti mangwana usasangana nemaproblems ausingazogoni kuzvibudisa maari vamwe vacho kutokasekonize zvinozokonzeresa kuti munhu ade inyaya yekuti uri kuda kumhanya nesibhisiri yako ine nemwana ozvarwa namwari aine chipo zvakude chigona kushanda uri nemushandiro wake iwe unyatsoziva kuti murume wangu anotambira 300 dollars uri kuda zvinhu zve500 ndoda kuti ina chaiwana kupe ende pakutengesina pana maite dzikama naika hapasi pese patinozi krismasi ndeye kutengerwa zvinhu zvinowana haipasi pese tinotengerwa zvinowana tinotei nekuti mangwana hatitengerwi zvinowana kwete kupa murume pesa nekuti ana igiresi pamekidha vakatengerwa mota vakatengerwa madhirezi maviri manyowani iwo akuda kunokuti nditengere nditengere wozona murume adonha musiti mune yepresha mune muchipa varume venyu pamwe pachona tinosvika chete tikatiitei zvishoma nezvishoma tinosimuka hatitangire kungotenga zvikuru satambopindawo nepakaoma pamuri kurarama ekari hai but mune presha nekuda kuteedzera mamexido nekuda kuteedzera vamwe uyezve tandoda kukurudzira kana uchiziva kuti unoita presha yakanyanya panguva inomira kubvira masetasi evanhu imbomira zvako nekuti nguva ino ndeyo iri kukandwa masetasi motikari masiriji nehembe dzevana chino chinhu ukatoona kuti zviri kutokuremera ka sabvire masetasi evanhu
aiwa tinotenda ntichoi ndinotenda chaizvo vanoda kukufolowai vanokufolowa ipapi
olright ine ripeji rangu rakanzi handiri dzeizimba
aiwa ndizvozvo regai tipewo pastor Rebecca Makai pastor vanoda kufolowai vanokufolowai papi kuitira kuti vanzwewo zvamunee muchipakura
vanoda kutiteera vanoteera pafacebook yePraise Covenant International Church ndo patine facebook page vanokwanisa kutibata zvakare payoutube tiripo Praise Covenant International Church vanokwanisa kutiteera patwitter vanokwanisa kutibata zvakare painstagram
aiwa naiwayo toti Merry Christmas kwa muri Auntie Joy uyezve naPastor Rebecca Makai nevese vari pano pachirongwa vakateerera nevari kutifollowa I would like to just say happy Merry Christmas to you. I'll see you next year. This is my last show this year. I'm going for a short break. So please have a Merry Christmas. I'm marvelous in Shlanganyahuye saying Merry Christmas and a prosperous new year. May the Lord bless you in 2023.